Mutezeri wemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica, kana kuti Deputy Assistant Secretary of African Affairs vaMatthew Harrington, vakati vanoda kuona hurumende yeZimbabwe ichitora matanho akasimba kune avo vakauraya vanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu.
We would encourage the President to make the findings of that commission public, and if the recommendations are credible, to implement those recommendations. Ultimately, we are looking for those who are responsible for what happened on August 1st and in the aftermath to be held accountable.
Tinoda kuti gwaro rezvekupfurwa kwevanhu ribudiswe pachena kune vanhu vose, uye vose vakauraya vanhu kuti vatongwe nekurangwa.
VaHarrington vakatiwo vari kushushikana zvikuru nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanopikisa, vachipa semuenzaniso kwavanoti kushungurudzwa kuri kuitwa mutevedzeri wasachigaro webato reMDC vatendai biti, avo vari kuendeswa kumatare vachinzi vakazivisa zvainge zvabuda musarudzo ZEC isati yazvitura kuruzhinji. Vamunangagwa vakakurudzirwawo kuti vazadzikise zvavari kuvimbisa mukuunza utongo hwejekerere vasati vataura kuti zvirango zvavakatemerwa neAmerica nevamwe vakuru muhurumende yavo zvibviswe. Mashoko aya akatsinhirwawo navabhuka. Vakunz vakatiwo Zimbabwe haina kumira pakanaka panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika, nekudaro inofanira kusunga dzisimbe.
There's political reform and there's economic reform. And given the very deep hole that Zimbabwe is going to dig itself out of in terms of being a pariah state, both of them have to move.
Zimbabwe ine mutoro wakakura panyaya yekuedza kuzvichenura mukudyidzana kwayo nedzimwe nyika.
Vachipawo uchapupu kukomiti iyi muzvina bhizimisi vaJoe Mutizwa vakati zvinhu zvave nani zvakanyanya panyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pasi peutongo hwavamunangagwa zvichienzaniswa nezvaiitika pasi pevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMutizwa vakatiwo vanoda kuti zvirango zvibviswe nekuti zviri kukonzera matambudziko kuvanhuwo zvavo muZimbabwe uye vemabhizimisi.
We hear talk that there are targeted sanctions, that the impact, the net impact of the sanctions on the economy of Zimbabwe is large. We are aware, of course, of the country risk, which is associated with the negative image that is painted as a result of sanctions.
Zvirango zviri kukanganisa nyika yeZimbabwe zvakanyanya. Isu vemabhizimisi hatichakwanisa kana kukwereta mari, uye vanhu vekunze vari kutya kutanga mabhizimisi munyika nenyaya yezvirango.
Asi vamwe vakapawo uchapupu vaTodd Moss vanoshanda nesangano reCenter for Global Development vakati nyaya yekuti zvirango ndizvo zvakanganisa upfumi muZimbabwe ndiye mugodzi matsuro.
Finally, I want to raise an issue that I'm sure will come up today, which are sanctions, which are a complete red herring. The government blames U.S. sanctions for their economic troubles rather than grappling with their own mismanagement and corruption. There are about 70 people and about 70 entities on the U.S. sanctions list. Zimbabwe's leaders cannot borrow not because of U.S. sanctions, but because they have not paid their bills and are now more than $5 billion in arrears.
Nyaya yekuti zvirango ndizvo zvauraya nyika handi yechokwadi. Zimbabwe yakanganiswa nenyaya yeuori uye kutadza kutungamira. Zvekusakwereteswa mari inyaya yekutadza kubhadhara kwayo zvikwereti.
Asi vachipawo divi rehurumende pamusangano wakaitwa muAmerica neZuro, munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 paRunhare kuti vamunangagwa havana dambudziko nekuburitsa zvinenge zvabuda muongororo yakaitwa navamushante.
Hapana chachinja kubva kuvimbiso yavakuru yemukuru wenyika. Vimbiso vakati ivo zvinhu zvichaitwa pajekerere, vanhu vachiona vachizvinzira zvinonzi zvakaitika. Kana umbowo hwakapiwa pajekerere nezvinha zvakabudamo zvichapiwawo pajekerere panguva yakakwana naPrezidendi.
VaMangwana vanotiwo hurumende inoda kuti zvirango zvibviswe.
Zvirango ngazvibve, nokuti zvirango zviri kurwadza varombo.
Vachipindura mashoko avaMangwana aya, mutauriri webato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume vanoti ZANUPF haina kuzvipira kuvandudza zvinhu.
Politics dzavo ndedzekare kare dzeudzanyirini dzekufoseredza dzemusengabere kupinda nepawa. Vanhu veZimbabwe vavakushungurudzika nekushayiwa freedom munyika mavo, vakada kumatsa vanosvutwa.
America yakatemera vakuru veZimbabwe zvirango muna 2001 ichivapomera mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende yeZimbabwe inoti yakatenderwa zvirango izvi nenyaya yekuti yainge yatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.